freedom of expression ino gumira panopano tangira freedom yemwemo saka ukatanga kuzo express at an extent yekuti encroacher into the dignity ya president mutemo weZimbabwe unokurambidza kwekutukirira mutungamiriri wenyika aurambidzwe kusoropodza mashandiro ake asi kumutukirira nekuda kukurudzira kuti vanhu vamubvise pachigaro zvisiri pamutemo unenge watyora mutemo unosungwa saka kazhinji kana munhu achinge asungwa anenge atyora mutemo hakuna anosungwa kuti asoropodza vamunangagwa chamisa anogara achisoropodza vamunangagwa pamarandi pake mamp ake nezvaanoita hakuna anosungwa asi kana wazopfurikidza mwero wadarika mutsara wefreedom of speech waakupinda mutsara wedenigrating the office of the president izvozvo unosungwa saka vari kusungwa iko zvino izvi haisi nyaya yekunzi varambidzwa kuzviexpressa asi vari kunzi aiwa kana masara musafarise muchiputsa dura nekuti ndoushaida mangwana
asika vamwe vari kutiwo nezvatiri kuzoona kumatare zviri kuzobuda kuti dzimwe nguva vanhu vari kungosungwa pasina umbo hwakati tsvikiti mapurisa ozotadza kana kuti kubatsira vachuchisi mudaro
chinoitika vabazviti kana munhu achinge asungwa haasungwe nemuchuchisi anosungwa nemupurisa mupurisa anenge aona muonero wake kuti patyorwa mutemo saka chinoratidza kuti Zimbabwe inyika inotevedzera mutemo hauzongobva wasungwa uchienda kujeri unosungwa uchienda mudare mudare rezimhosva mutongi anotarisa nyaya yavasungirwa nezvavataura nezvavaita kuti watyora mutemo here kana kuti unenge watyora mutemo wasahavuna saka ukazooneka munhu akunzi aiwa hapana mhosva yaapara hazvireve kuti asungirwa mahara zvinoreva kuti pamutemo uri pakati nepakati aonekwa asina kutyora ndozvatinoti pachiyungu zvaziya the rule of law is still alive in Zimbabwe kana ukasungwa kunyange wasoropodza purezidendi kana uri kunzi wasoropodza ani ukapinda mudare rezimhosva havakutongere siri pamurau vanotonga kuburikidza nemutemo wenyika iyoyo saka ukaona munhu achinge azonzi haana mhosva mudare rezimhosva idare raona kuti haana mhosva asi haana kusungirwa mahara asungwa kuti purosesi yemutemo itange yatanga ukaonekwa kunzi aiwa hara zvaapara anoregererwa zvinobva zvaratidza vaya vagara vachiti nyika yedu ine vadzamiriri aiwa haina vadzamiriri dai vaa vadzamiriri pasina nokuda kamujeri bati vaigara varimo asi vanoburitswa vanenge vasina mhosva vachienda kujeri vanenge vane mhosva
asi zvinobatsirei kuti uzoburitswe nematare Dr. Mavaza tichiona kuti vamwe vanogara nguva yakareba vari mujeri vasina kana mhosva yavapara
ndo inonzi due process due process inoreva kuti matanho anotorwa kuti mutemo uzadzikiswe hatifaniri kungofunga kuti pamwe unogona kubuda chienda kokumba unofanira kutotedza matanho ekutongwa nematongerwo omira pamberi pedare kana wamira pamberi pedare dare ndimaenzanise